Commission on the Status of Women inoitwa gore negore simu yegore rino kutaura iyo nezve social protection meaning kuti zvii zvirikuitwa nenyika kuti vasapote madzimai kuti vabudirire. Apa ndinenge nditaura nyaya dzakaita senge dzakaitwa nehurumende yedu yeZimbabwe dzekuintroducer iya AIDS levy iya. Paonekwa kunzi vanhu vari kufa vakawanda. Kuno nyika dzese dzino inoratidzira maprograms adzinoita. Zimbabwe inozivikanwa zvikuru nekubatikana nenyaya yekuti vanasikana vedu havafani kuroorwa vasati vasvika 18 years. Zimbabwe tinodada nayo zvikuru because hadzisi nyika dzese dzinogona kubudirira kuita maside events aya.
Zvii zvinenge zvichiitika mumaside events aya kana kuti misangano inenge ichiitwa kumucheto yemusangano mukuru weUnited Nations uyezve zvakakosha sei?
Totenda zvikuru kuti Zimbabwe gore rino paUnited Nations during CSW tine two events, side events. Yekutanga iriko nhasi handa kutomhanyira iye zvino, iyoyo ndeikuratidza kuti madzimai nyaya yemikando inovabatsira sei, nyaya yemainputs avanopiwa inovabatsira sei. Ko madzimai vati kubatsirwa kuti vapindewo mumamining seministry yewomen affairs, gender and community development inovabatsira sei. Pozoita nyaya dzakawanda dziri kuitwa dzichitungamirirwa nafirst lady wedu wemunyika yeZimbabwe. Tinoratidzirawo firimu rinoratidza kuti honai ndo zviri kuitwa muZimbabwe izvi. Nyika dzese dzinenge dzakazara imomo dzichiteerera dzichibvunza mubvunzo dzekuti ko apo makafambisa sei, ko apo hamugoni here kudai mugozviimprova. Saka nhasi izwa guru reZimbabwe paCSW rekuratidzira nyaya yekubudirira kwemadzimai Women Microfinance Bank, pfungwa dzakanaka kudaro dzekuti madzimai vaineseka kuti vawane zvikwereti kumabhengi. Vakasvika ikoko vainzwa netsamba yekuroorwa kana kuti uyatsa murume wako anobvumirana newe here kana kuti aiwa toda kuona tororo wozoona anamai vaisiya kuti vaise imba hazviite nekuti kumbauko zvinenge zvisingafambi.
Tinonzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa variko ikoko vachange vari kutaura rini?
Side event ichange ichitungamirirwa nehurumende kuno, asi first lady vachiratidzira basa ravo guru ravakaita inoitwa musi wa19 which is next week.